Vachitaura pavatambidzwa zvinhu zvekushandisa, munyarikani weDecafova Austin Moyo vati sangano ravo rinofara zvikuru nezvaitwa nekambani yemuSouth Africa yeCTI. Vati kubva nhasi sangano ravo richange richisimudzira chirongwa chekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kutambura kunze kwenyika.
Tine kufara chaizvo nhasi because maforms atanga takamirira, maregistration forms asvika and maagents edu ava ready kuti vachatanga basa nhasi vachiendera mberi vachisaina vanhu. And one important thing yatawana kuti vaisa mumaform edu i10 rand per month yekuti kana chitunha tienda kumusha tinoenda nendeke. Tazvifarira chaizvo izvozvo.
Mukuru wekambani yeCTI Valo Parsons vati kambani yavo yabatsira Decafo nechinangwa chekusimudzira basa rakanaka richazenge richiitwa nesangano iri.
The cost on the applications at this stage is basically from CTI, which is Classy Trade.
Nyange zvazvo magwaro aya achibva kukambani yeClassy Trade and Invest. Asi nekufamba kwenguva makambani achazenga achishanda nesangano reDecafo ndiwo achazenga achibhadhara mari yakashandiswa nekambani yeCTI kugadzirwa kwezvinhu zvekushandisa izvi. Naizvozvo zvaitwa nekambani yeCTI kutangisa chirongwa cherubatsiro chete.
Mukuru weDecafo Vasox Chikowero vatiwo sangano ravo zvichaendesa zvavapiwa kumatunhu akasiyana siyana ari muSouth Africa uyewo nenzvimbo dziri munyika dzose dziri kuchamhembe kweAfrica. Asi vati izvi chaitwa kana vachinge vaparura mapazi munzvimbo idzi.
Musangano watinawo nhasi takasangana isu veDiaspora Care Forum nemaundertakers edu nemaagents edu kuti tivape atinoti makits ekushandisa kana kuti anonzi maforms pachirungu ayo anoshandiswa nemaagents avanenge vachisainisa vanhu vanenge vachida kutora ipolisi funeral policy yatakambotaura nezvayo. Saka ndo musangano watinawo nhasi. Maforms atinawo achaendeswa kumaareas akasiyana siyana kwese kune vakaratidza interest yekuti vanoda kuti vajoin. Tine Mpumalanga tiri kuitarisa kuti tingaendesa sei maforms ikoko, Limpopo, North West neCape Town nemuno muJohannesburg. Ende tiri kutodaidzira kuti kana kune vanoda kuve maagents, maagents edu mashoma, kana vanoda kunge vachida kuita maagents vanotengesa this policy kuti vanenge vachitibatsira kuti vange vachitimaketera this product, tinoti dai vandibata namba dzangu vachinata kuti tivatraine tichiuya isusu nemaundertakers tovatraina kuti vaite maagents kuti basa redu ritirerukire.
Vachikowero vati pane vanhu vanopfuura 50 vakaratidza chido chekuva vamiririri vesangano ravo mumatunhu akaita seSekunda, Limpopo neCape Town muSouth Africa. Vatiwo kune zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kuratidzawo chido chekuve nhengo dzesangano ravo. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.